akunamanye abantu angayiwayo. Ndiwana ndinomphethelo jayiwayo. No, akuna decision yakadare yakamboitwa. Ndikusama ndazona ngoba social media. But sima zvakamunaita social media mwamuna akangomuka. Akangofunga kunyora kuti nini sakazi ndavaita zvakati. Vanototeera ndokomenda vogokomenda pasina cheka sezvamaita izvi. Maita zvakanaka ndokutenda iyi. Wotoona vanhu voita mutorododo vachikomenda vachitaura zvinhu zvisipo. There was never an intention to ban launch out of their own kitty. There was no reason. And unoshama kuti vanhu vanenge vachihistorepi.
Ko zvatakambonzwa nezviro kuti manager wake anenge anga adaidzwa kuHarare Central yanga iri nyaya iyi.
Aiwa, izvozvo handingazoti akadeedzerwa chipa. What I know for a fact. Panoitika gungano rakakura kudaro pese. Police has to make sure kuti pane masecurity concerns aadreswa here. Hazvimboitiki pashow yemusic chete. Chero gungano rese rinonzi vanhu taurirai police, that is the issue. Ingave political organizer, isingave chii. Mukabvunzana namapoliticians chaiwo. Pavanosangana pachida kuitwa gungano vanenge vari hai. Panoitwa meeting between the police and those vari kuarenda vacho. So that nyaya dzesecurity dzionekwe kunzi dziri in place here. Hapana tambudziko rinangoitika here. Panoda kubviswa manpower here. How is it going? Zvinhu zvakadaro zvagara zvinotongoitwa. So handizivi kuti vakabedzerwa chii, but ndizvo mafungiro angu. Given that it's a big gig, happening on the 31st, Winky D is very popular. And in fact, if anything, I'm only one of his fans. Ndotori necollection yake yakawanda chaizvo. Ndaitori nechishure yekutoendawo ikoko, but anyway, ndaita committed elsewhere. So I would like to see kuti kana pakashedzwa manager wake, panenge pane maissues aangada kuclarifya. The management team yacho in terms of arrangements, or if there was another thing. I thought the police did well to invite them to discuss whatever issues they discussed, because I'm not thinking of the issues that are discussed. But my thinking would be, why did I put out a nervous show now, which is a lot of people saying, can I find out my concerns and that is, anyone, come on, those are right out to clarify, which in my view, it's in order, because they're not going to be a police. But then for people, which was a conclusion, could be simply because of the music, I think that's below the belt.